Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chikumi 26 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inotiri kuda kutenga mimwe michina ichashandiswa musarudzo dzegore rinouya pamusoro pebiometric voter registration kits. Mufundisi Ivan Mawarire vanosungwa nemapurisa zvichitevera kuratidzira kwaitwa nevamwe vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe. Masangano akazvimirira muZimbabwe anobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reInternational Day in Support of Victims of Torture. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti iri kuda kutenga mimwe michina ichashandiswa musarudzo dzegore rinouya. Michina iri kuda kutengwa ichange ichishandiswa kudhinda minwe yevanhu kuitira kuti vanhu vasavhota kanodarika kamwe chete kanobvumirwa nemutemo. Izvi zvaburiswa pachena nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau, avati ZEC yaparura chimwe chirongwa chekutenga michina yesarudzo inonanganidza runyorwa rweminwe kana kuti fingerprints biometric software. Asi amai Makarau varamba mashoko ekuti vanenge vachishanda nekambani yeNikuv International Project yekuIsrael. Kambani iyi inonzi nevanopikisa yakashandiswa nezano PF mukubira sarudzo dza 2013. Vanhu vakawanda vari kuchema-chemawo zvikuru kuti nyaya yegadziriro yesarudzo iri kunonoka zvikuru kubva hurumende zvayakamisa United Nations Development Program kana kuti UNDP kutenga michina mitsva yekunyoresa vanhu kuti vange vachivhota. ZEC yakapa basa rekutenga michina yebiometric voter registration kits kukambani yeLuxton. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Makarau avatenda kuti vachiri kutenga mimwe michina yesarudzo yakati wandei.
Wangu ndingangoda kujekesa kuti zvatiri kutenga zvachichashandisa kuti tikwanise kunge tichinyoresa vanhu sevavhoti tiri kuzvitenga munhano mbiri. Nhano yekutanga ndo yatakaita yatakapedza pataitsvaga izvo zvatichashandisa patinenge tiri mumaruwa tichitsvaga mazita evanhu vanoda kunyoresa. Ndo zvichatora mazita nemifananidzo nemafingerprints evanhu tiri munzvimbo dzavo matinenge tichienda matinoti mavoter registration centers. Tatora data rese iroro kana kuti zvatingati zvakanangana nemuvhoti wega wega izvozvo tichanozviisa mumushina mumwe chete uyo chatibatsira kuona kuti pane munhu here angadai akazvinyoresa kairi kana katatu. Ivo mushina iwoyo watichanoshandisa kechipiri ndo nhano yechipiri. Hatisati tapedza kutenga zvinhu zvese zvichashandiswa nemushina iwoyo. Chimwe chezvinhu zvatiri kutsvaga ndingati isoftware inotibatsira kutarisa mafingerprints evanhu ichiona kuti aya mafingerprints takamba atora tiriko chundura ayo tikaza atora taakumondoro tikaza atora zvakare tiri kugweru mafingerprints iwayo. Isoftware inotibatsira kutarisa mafingerprints evanhu kuona kuti haana kushandiswa nevanhu vakatipa mazita akasiyana siyana here. Pachirungu tunoiti automated fingerprint identification system.
Saka izvi zvinoreva kuti munenge makutangisa zvekuita imwe tender process herapa.
Ndizvozvo zvinoreva kuti taakuchitangisa iye zvino nekuti biometric voter registration kits izvo zvatinoshandisa mufield dzaanazvo taakuchitenga zvechipiri izvi ende tinokumbirwa zvakare nemutemo kuti tiende kutenda.
Saka munotarisira kuti mishina iyi inenge yazotengwa rini manje?
Inofanirwa kutengwa mumwedzi miviri mitatu inotevera. Nekuti inofanirwa kunge yaapo patinodzoka nemazita nemafingerprints evanhu kubva mufield.
Mapepa nau Justice Makarawanga achinyora-nyorawo nyaya yekuti iyo zeki nezenge yakushanda nenikuvhu mune zvimwe zvirongwa zvakanangana nesarudzo iyoyi. Ichokwadi here ichi?
Hachisi chokwadi nekuti vanhu vese vanoziva kuti mabvr kits takaatenga kubva kunani. Takataura ndofunga masvondo mairi apera kuti mabvr kits takaatenga kubva kukambani inzi Lacton Group of Companies iri kuChina. Iye zvino hatisati tatenga yandataura automated fingerprint identification system. Hatisati taziva kuti tinoitenga kunani. Saka hachisi chokwadi chekuti pane patichashanda nemikufu.
Sachigaro esangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita Makarau vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mufundisi Ivan Mawarire vasungwa nhasi zvichitevera kuratidzira kwaitwa nevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe. Avari kugunun'una nekukwidzwa kunonzi kwaitwa mari dzedzidzo pachikoro ichi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mufundisi Mawarire, the church of his generation, vasungwa paUniversity of Zimbabwe nhasi, mushure mekunge vabatana mukuratidzira kwanga kuchiitwa nevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe, vari kuita zvidzidzo zveudhokotera. Vamawarire vakachengetwa pakamba yemapurisa yeAvondale mushure mekusungwa kwavaitwa. Pataenda pamhepo tangarisa takwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai Charity Charamba kutinzwa kuti vamawarire vapomerwa mhosva ipi sezvo nhare mbozha yavanga isiri kudairwa. Vachitaura pavhidhiyo yaiswa paYouTube, vamawarire vanoti vaenda kuchikoro ichi ndokunamata pamwe nevadzidzi vanga vachiratidzira ava. Vanotiwo kusungwa kwavaitwa vachinamatira vadzidzi vari kuomerwa neupenyu ava hachizi chinhu chavari kuvhundutswa nacho. Vakurudzira veruzhinji kuti varambe vachinamata nekuti zviri kuitika izvi hazvisi zvakanangana naivo vamawarire chete asi kuti zvinhu zvinobata munhu wese wemuZimbabwe. Mumwe wevadzidzi vanga vachiratidzira ava Ignatius Mukwichi anove mubati wehomwe mukomiti inomirira vadzidzi paUniversity iyi kana kuti Students Representative Council ati vadzidzi vezvidzidzo zveutano paUniversity of Zimbabwe havazi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari dzechikoro neUniversity iyi. Mukwichi ati vamwe vadzidzi varohwa nevanochengetedza paUniversity iyi zvichitevera kuratidzira uku.
Naitika pano kuti tikunetsana neadmin. Tirikukumbira chembo chekuti vadzikise fees yedu, but hamuna kudzikisa fees yedu. Fees yedu yakakwizwa nemore than 33% of inyama zvoti mari dzoko tingadzowane kupi. Zvino are saying not in this economy, because hapana panowana mari. Right now varodo ni tinge tichibuda mumahosto of atirikugara right now tinzwe nechakana matombo, hapana kana matombo. Pana vanhu vatorohwa nemboma nema security guards, but asi kutaura izvozvo. And they said, this is right now, I said, no, we cannot be in that situation where by fees we're net 33%. Because right now our fees were 773. And right now fees today are 1,500.
Izvi zvatsinirwa neumwe mudzidzi wepachikoro apa uyo aramba kudomwa zita rake achitya kuti anozoshungurudzwa nevakuru vepaUniversity iyi zvichitevera kuratidzira uku.
Pari zvino tauya takaungana sema medical students because pari kunzi tiri kukwidzirwa fees nenyaya yekuti tiri kuganzi tiri kugara mazuva akawandisa. Asi isusu mubvunzo wedu ndewekuti why now? Zvemakore esaya why vavasiri kukwidzira? Vazozvifunga nhasi why? Political zira 1964 pakavhura medical school. And yet izvezvi economy, everyone knows our economy is actually going down. Saka mari yacho tupiwana kupi?
Mumwe wevanga vachiratidzira uyo aramba kudomwa zita rake zvakare ati vakuru vechikoro vati vadzidzi vezvidzidzo zveutano vanga vachiratidzira vanzi nevakuru vepaUZ vachibuda mudzimba dzavanogara pachikoro apa zvichitevera kuratidzira kwavaita nhasi.
Sanzi tibude mu accommodation atatinawo just because taita strike. yekuti hatina mari.
Vadzidzi ava vanoti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kurukonzera kuti vabereki vavo vatadze kuvabhadharira mari dzechikoro, uye vanoti kukwidzwa kwaitwa mari dzechikoro uku kunogona kuita kuti ruzhinji rwavo rutadze kuenda kuchikoro. Mukuru wepaUZ Valiva Inyagura vati titumire mbvunzo yakanyorwa, asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rekurangarira vanhu vari kushungurudzwa nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvematongerwo enyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe inofanirwa kuona kuti komisheni inoona nezvekuyananisa vanhu yeNational Peace and Reconciliation Commission yatanga basa rayo nemazvo. Pane vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vanoshungurudzwa munguva dzesarudzo uye vamwe vachiurayiwa kana vokutsakatika. Ntungamiri Nkomo Studio 7 abata mutauriri wesangano reHeal Zimbabwe vaRollings Magede avanoti zuva ranhasi rakakosha zvikuru.
Zuva iri kwatiri I think rakakosha ndezvandingatara nditanga ndichitaura ndichidini. Pane zvakawanda zvakamboitika maelections akapfuura 2002, 2008. Pane vanhu vakarohwa, pane vanhu vakaurawa, zvakawanda zvakaitika. Kune vakatochwa, vakashungurudzika, but up to now hapana zvake zvaitika. Takatasangane nekomishoni inonzi MTRC, iyo inova iri mumbumbiro inoita basa renyaya dzekurwisana nekutadzira. Zvinokurudzira kuregererana nekugara zvakanaka.
Zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa kuti chirongwa chekugarisana zvakanaka ichi ichibudirire?
Tanga takatazwa nemitemo NPRC commission yandiri kutaura inogona kushanda. Basa recommission iyi kukurudzira kuregererana, kukurudzira kusarwisana, kukurudzira kuti vanhu vagare vachinzwisisana. But tobva tabvunzazve kuti vanhu vanogara sei vachinzwisisana. Kune matanho anofanira kutorwa. Matanho aya anotorwa anosanganisira iwo kuti vaive vakarohwa kumashure zvii zvakaita nemitemo kudzivirira kana kuti kuenishwa kuti vese vakarohwa kana vakaita sei. Matanho akatorwa kungava nevemitemo vakatorwa, kungava kaiyo hurumende nezvipi zvayakaita kuti vaive vakashungurudzwawo vawaniswe zororo. Zororo rinokwanisa kusanganisirawo zvakasiyana siyana zvandataura, zvinoti kuregererana kana pane vanosungwa vachisungwa zvichienderana nekuti mutemo unenge uchitonga kuti chii.
Ko, nyaya yekushungurudzwa kwevanhu iyi muri kuionawo sei sezvo nyika yakanangana nesarudzo kudai?
Muongorori yedu mumaripota tiri kutumira maweekly reports edu tikuona kuti pane zvinenge zvanyaya dzati kusangana nadzo dzekumbunyikidzwa kwekodzero kwevanhu dziri kuita dzikukodzera. Ende izvi zvinocherechedzo wekuti patiri kuenda uku kana pakasatorwa mamwe matanho kudzivirira mizhonga kuzvidzivirira nyaya dzandiri kutaura idzi zvicharamba zvichiitika.
VaRollings Magede ndiwo mutauriri wesangano rinokurudzira runyararo munyika reEU Zimbabwe. Vanga vari parunhare nanditungamiri Nkomo Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tsvakiridzo yakaitwa muRussia munguva pfupi yapfuura inoratidza kuti vanhu vakawanda vemunyika iyi vanofunga kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi uyo aive neudzvanyiriri vaJoseph Stalin, munhu akakosha munhoroondo yeRussia. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamwe nemunyori anodiwa zvikuru munyika iyi vaAlexander Pushkin vari pachinzvimbo chepiri. Ongororo iyi yakaitwa muna Kubvumbi nesangano ravana chipanga mazano vakazvimirira reLavada Center. Nzvimbo dzakakwirira pane dzimwe muEthiopia dzagara dzakadzivirira vanhu kubva kuchirwere chemalaria. kukwirira kwenzimbo pamwe nemamiriro ekunze anotonhorera zvishoma kunoita kuti chirwere chemalaria chitadze kuparadzirwa munzvimbo iyi. Asi vanoongorora zvechirwere ichi vave kuti kushanduka kwekunze kwave kukonzera kuti chirwere chemalaria chibatewo vanhu vanogara munzvimbo dzakakwirira dzemunyika iyi. Apo pasi rose riri kucherechedza zuva rekurwisa kushandiswa kwezvinodhaka. Kushandiswa kwezvinodhaka izvi kunonzi kuri kuramba kuchikwira muZimbabwe. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reInternational Day Against Drug Abuse paine kuchema-chema kuti dambudziko iri riri kuvhiringa vechidiki vakawanda. Vachitaura muHarare nhasi, mutevedzeri wemukuru anoona nezvekurapwa kwezvirwere zvepfungwa pamwe nekudzivirira kushandiswa kwezvinodhaka, amai Dr. Stole, vati zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana zvevechidiki vari kushandisa zvinodhaka. Amai Stole vatiwo panavo vari kuita dambudziko rechirwere chepfungwa, zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zviri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka izvi.
Masetitics edu ari kuti 45% of all those vari kurwara ne mental illnesses ari kukonzereswa nokutora madrugs. Mastatistics also anoti 65% of all youths vari kushandisa madrugs.
Amaisto Levati, kunyange hazvo nyika yakatasana nedambudziko guru iri, kushayikwa kwenzvimbo dzehurumende dzekuti vanoda kurega zvinodhaka vaporere vari kuri kuwedzera kuipa kwedambudziko iri.
Iye zvino hatina marehabilitation center under government. Rehabilitation center ndeyokuti kana munhu akarapwa asati amboenda kumba ombofura kurehabilitation center vachimuasesa kuti ari kuita nani here kana kuti kwete, and vachiasesa kuti haadzokeri kunotora madrugs acho iwawo. But kunoku at the moment hatina.
Mutevedzeri wemutungamiri weSADC Parliamentary Forum uye vari nhengo yedare reSenate, amai Monica Mutsvangwa, vati kuoma kweupenyu ndiko kuri kukonzera vechidiki kuti vashandise zvinodhaka zvakanyanya. Amai Mutsvangwa vakurudzira vechidiki kuti varege zvekukanganisa utano hwavo nekufurirwa kumwa nekuputa zvinodhaka.
Nyaya yekuoma kweupfumi iri kukonzeresa kuti vana vazhinji vari kubuda mayunivhesiti, zvinozviziva kuti tiri pamberi nenyaya yekudzidzisa vana. Naizvozvo vana vazhinji vari kubuda mayunivhesiti vobuda voshaya mabasa, vopinda mumadhepureshen. Asi tiri kuti kune vana hapana chisingaperi, zvichapera. Musaende munyaya yemadrugs, edzai kuzvibata panguva yakaoma kudai. Kuti pazvinenge zvonaka ikonomi yakuita zvakanaka unenge uri right. Onai zvinoitika kana uchitora madrugs, unobva watanga kurwara, unogona kudzikira utano hwako and hauzonyatsi kugona kuita basa zvakanaka.
Mumwe musikana wechidiki aimboshandisa zvinodhaka akazosiya mushure mekuwana dzidziso muzvare Tendai Chaora, vatiwo vechidiki vazhinji vanoshandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwi sezvo zviri kuwanikwa nemari shoma.
Chakaita zvonditore madrugs inhauye kubasa kwandakamhenge ndakambowana kumuchari, asi ndakazoregera zvanguwo nekufamba kwenguvawo ndarambirizwa nevabereki vangu. But ndakazoramba ndichingonwawo nenhauye nhamo nekufamba munongo zvine madrugs akachipa. Tine mari atimhenanonwa madrugs tioenda tononwa bhiya.
Pamusoro pezvinhu zvinodhaka zvakaita sembanje necocaine, zvinonzi Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekusashandiswa zvakanaka kwemishonga nemapiritsi anofanirwa kuva achirapa. Mimwe yemishonga iyi inosanganisira mushonga wechikosoro weBrongolia, mushonga wekunyaradza marwadzo wePethadine pamwe nemorphine nemimwewo. Sangano reUnited Nations Office on Drugs and Crime rinoti vanhu vanosvika zviuru zana zvine makumi mapfumbamwe vanofa gore rega rega nekushandisa zvinodhaka pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Ofisi ya mutewezeru wa mutungamiri wenyika vya masono Mnangagwa uye mamwe mapoka ane makamba na agaita se Zimbabwe Anti-Corruption Commission, Zimbabwe National Roads Authority, ZINARA, National Railways of Zimbabwe, NRZ, National Social Security Authority, NASA, nemamwe anunza ana kufambisa mari zvakanaka. NASA inonzi yakatenga nzvimbo yekuvakira dzimba inopfuura mamiriyoni matatu yemadhora kuchegutu, asi hapana kana bepa rinoratidza kuti nzvimbo yacho iri papi. NRZ inonziwo yakatenga zvinhu kunze kwenyika nemunyika zvinodarika miriyoni imwe chete yemadhora, asi nanhasi hazvina kusvika. ZIMURA inonzi haina kufambisa mari zvakanaka inosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri emadhora. Studio 7 yaedza kutaura na Auditor General Amai Mildred Chiri avati vanga vari mumusangano. Asisa chigaro webodre NRZ Valerie Mavima vati vanotambira ongororo iyi uye vatotanga kuongorora kuti sei zvinhu zvinonzi zvakatengwa zvimwe kubva muna 2011 zvisina kusvika. Ngatinzwe hurukuru yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Ichokwadi zvakataurwa naAuditor General, kana muchiuyeuka guru rakapera inoita chairman ndakaita authorized a forensic audit that went 5 years back, that is 2016 going backwards to 2011. Wanted to find out kuti ko zvinhu zvaimbotengwa sei zvaishandiswa neNational Railways of Zimbabwe. Pakazobuda hombo kutiwo kune zvimwe zvakatengwa zvinhu tibhadharwa mari pamberi kana kuti in advance, asi vanhu vaya vanenge vavabhadharwa mari vozokonewa kuzosupplya pagoods and services kuNational Railways of Zimbabwe. Iye zvino izvi tiri paafishi nemheremhere yekunyatsoongorora kuti ndivanani vacho ivavo vachiripo here, ndivanani vakaauthoriza kuti mari iyoyo iendeswe. Zvinhu zvinoregedza kuuya.
Saka zvinhu zvaitengwa kunze kwenyika here kana kuti munyika imomo?
Zvaangosangana-sangana. Amwe anga ari masera pasi, amwe anga ari mafuta, izvo dzanga dziri simbi dzogadzirisa njanji. Zvaangosiyana-siyana.
Sachigaro webhodhi NRZ Valerie Mavima vachitaura vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya yekusafambiswa zvakanaka kwemari iyi, Blessing abatawo munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo, avati vari kushushikana zvikuru neuori hwavanoti huri kuitwa kuNASA vashandi vachinonga svosve nemuromo.
Zvinogwadza kune mushandi, vashandi vakawanda I think vari kutambudzika kumisha uko nemari dzavanopiwa mapensions, asi patinotarisa kuti pavaishanda vaicontributa mari dzavo kuNASA, chii chiri kuitika kuNASA? Asi hazvisi kutishamisa nenyaya yekuti takagara chingotaura kuti kuNASA uko tiri kuona kuti mafambiro ari kuita zvinhu haisiriwo anofanirwa achiitwa. Vanhu vanoba.
Semaonero enyu, dambudziko iri ringagadziriswa sei kuti vashandi vaonewo chouviri sezvo variwo vane mari dziri kuNASA uko?
I think nyaya iripo ndeyekuti tinofanirwa kuva tichiongorora mutemo uyu unogavhena maoperations eNASA. Maonero edu nezvaitika izvo zvokuti anomirira vashandi akatandaniswa kubhodhi achiramba kutambira zvinhu zvaiuya zvakatorongwa. President weZCTU airamba kuti mari dzinosvika kuma 20 million zvichingopiwa mabank, zvimwe zvichingoendeswa kucold storage, zvimwe zvichingoitoiswa apa naapa. Vairamba zvinhu zvakafanana neizvozvo kuti tinoinvesta patinenge tisina kuongorora.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Nekuona kutambura kuri kuita vashandi vanenge vaenda pamudyandigere, vamwe vevaivi vashandi ava vakaumba sangano reAssociation of National Social Security Retirees Trust, iro richange richivamirira mumatambudziko avanoti vari kusangana navo akafanana nekusabatwa zvakanaka neNational Social Security Authority kana kuti NASA. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mumwe vakaumba sangano iri uye vaive mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko.
Iye zino tiri kuda kuti vanhu vose vazive kuti kwane sangano ravo sama pensioners de NASA vemuzhandigere kuti titange kutaura nama stakeholders hurumende nenasa yacho kuti tinozvifambisa sei nemhosva yekuti hatisi kugutsikana nekubata kwatiri kuitwa sama pensioners sekuzva kwamunoita mapensioners edu vamwe vari muno mumadhorobha vakawanda vari kumareserva vanofanira kuzotora mari dzavo kumabhengi mutaundi vosvika mutaundi imomo vanoshaya mari dzacho vogarira vachivata kumabhengi mazuva ano kune chando anenge asina kutakura magomesi saka zvinhu zvese izvi tinofanira kuzvigarira pasi toona kuti zvinogadziriswa sei takasangana nevo venasa kana tichinge takonana nenasa toenda kuna minista wacho welabor and social warfare kuti tionisane kuti tinozvifambisa sei.
Muri kutarisira kuita musangano wenyu wekutanga riini kuti muzeye nyaya iyi?
Musangano nenasa takavanyorera tsamba vanhu venasa kuti ndo zvavapo nekuti takavapawo bhidhi yedu kuti zvinangwa zvacho ndeizvi ndezvekuti tinofanira kusangana navo totaura navo havasati vapindura asi isusu semapensioners tiri kungosangana nyange tisati tasangana nenasa nemhosva yekuti tiri kusanganira kuti iko mapensioners acho vazive kuti kwaane musangano uripo unovamiririra wotaura masoko kuna vamwe kuti vajoine tiwande zvinhu zvigofamba.
Chii chinotariswa kuti munhu azove nhengo yesangano renyu?
Isusu tinongoda kuti tiwane jora chete kubva kunemumwe nemumwe pensioner nemhosva yekuti tinoda kuti tive namaofices.
Mumwe wevakaumba sangano rinomirira vari pamugandigere vaGideon Shoko vari parunare nestudio 7 kuBulawayo. Zvatichangowana zvabuda kubva kumakundano ekosafa ari kutambirwa kusouth Africa zvinoratidza kuti Zimbabwe yarakasha Mozambique 4-0. Zvakadaro makundano ekastoraga Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva mushure mekuumburudzwa kweBlack Rhinos mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yadzokera panhongonya yemakundano ekastoraga Premier Soccer League mushure mekumbotorerwa utungamiri neBlack Rhinos iyo yakatsvedza nezuro mushure mekurohwa 2-1 neHarare City muMorris Depot Ground. Ngezi Platinum Stars yakachanya kuchicken in kuRuvebe Stadium nemugovera ndokunodzoka nepoint imwe chete nemangange e11 ndokupinda mapoints makumi maviri nemasere mamwe chete nemagame cocks asi chikwata chekumhondoro Ngezi ichi chiri pamusorosoro nekunwisa zvibodzwa zvakawanda. Vachitarisa zvakanoitwa neNgezi Platinum Stars kuRuvebe uyezve nemarovero avari kuita zvimwe zvikwata pamusha pavo, muteveri wechikwata cheCapes United Vatadman Goredema vanoti vari kuona kunge Ngezi Platinum Stars ichange ine izwi rakakura pakutorwa kwemukombe panopera mitambo yemwaka uno.
Pana chengezi Platinum handione ngoti ikaroma matimu emahombe Diamonds, Cape United, Highlanders inotora mamadikesa hamira.
Asi rwendo rwekutora mukombe uyu harusi nyore nekuti Dynamos haisi kuita zvekutamba nemapoints. Chikwata chinoteverwa nechaunga ichi charamba chakasonana nezvikwata zviri kutungamira mushure mekudambura Blue City 4-3 muNational Sports Stadium nezuro nezvibodzwa zvakabva kuna Obey Mwerahari, Lincoln Zvasiya, Denver Mukamba naChristian Opupa. Uyu wave mutambo wechishanu wakateverana Dynamos ichikunda zvekuti yave pachinhanho chechina nemapoints makumi maviri nematanhatu asi inoenda pamusoro ikapihwa mapoints ayo emutambo wakagumira munzira.
Tinotenda Kariati vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa zuva reInternational Day in support of victims of torture. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyamina na Chris Gande nanditungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 26 enhlangula 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile Nkomo.
Endabeni zethu namhlanje.
Okay, basically okwenza ukuthi ama students ethengisele indaba zamafishi ezenzakala eUSA. Ama medicine students kuvumele behlale kuma exams in 2 weeks time. So ngasosiya kuma exam kulama requirements angefunakala anje ubhadala ifees.
Umkhokeli womkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire ubotshiwe namhla ekolishini le-University of Zimbabwe ngemva kokutshengisela kwezifundi ezifundela ubudokotela.
Thina njengesanalise sijisikile ukuthi sifuna ukuthi i-NPRC yangkhona isebenze ukuthi abantu basungulezwayo bathole probably i-justice nxa kule ndawo zokuthi abantu bangkhona kulama-processes amaningi.
EleZimbabwe elimanyene lamanye amazwe omhlaba lamhla ekunanzeni ilanga lokukhumbula abantu abahlukunyezwayo ele-International Day in Support of Victims of Torture.
Kwezemidlalo, iqembo leZimbabwe Warriors linqobele Mozambique emdlalweni wokuzama ukungena kumncintiswano wenkezo yeCOSAFA Castle Cup.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umfundisi Ivan Mawarire, umkhokheli womkhankaso we-hashtag this flag, ubotshiwe lamhlanje ekolitshini le-University of Zimbabwe ngemva kokutshengisela kwezifundi ezifundela ubudokotela. UMawarire uvalelwe esitokisini se-Avondale njalo akwaziwa ukuthi wetheswa cala bani. Kubikwa kulezifundi ezihlaselwe ngamapholisa ekolitshini le zatshaywa kabuhlungu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezifundi eyezinaso umnumzana Alistair Funye.
Okay, basically okwenza ukuthi ama students ethengisele indaba zamafishi ezenzakala eUSA. Ama medicine students kuvumele behlale kuma exams in 2 weeks time. So ngasosiya kuma exam kulama requirements angefunakala anje ubhadala ifees anje ngokubhadala ama medical aid. So kunjalo bona kade bengakaqedi ukubhadala plus bahle bafakela i top up ifees yabo yakhwela to something like $900 of which imali yonke le kade bengenye. So bengela they went to aggressive SRC ukuthi SRC ihambise indaba yabo ku-admin ukuthi batshele ukuthi how can they work on ama payment plans because that befuna imali yabo cash ukuthi ukuzingela ukuzemela ubhadale full fees. So admin retaliated ayitshengisela ngu-cooperator which at the end of the day led ukuthi ama-student emedicine egabe to help this project.
Sizwa kuthiwa bakhona abatshayiweyo, ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Kubuye ama security guards from a campus besukudispesa abantwana kade bebuthane peaceful and bebuthane kubuilding yama students erunwa yi-SRC engarani i-institution kumbe administrations ngathi. So befike befuna ukubadispesa abese retaliator ukuthi asiyindawo thina singaka-addressa indawo yethu yamafisi. So which at the end of the day led on ukuthi ama-security guard ecase ukutshaya ama-students. sikhuluma nje kulama students about 3 aba injured.
Sizwa kuthiwa umnumzana Mawarire ube khona laye wabotshwa. Ungasitshela ukuthi kuhambe njani?
Umawarire yes ufikile wanika umthandazo. Yothe yasenza ama protestant at some point in time we need that solidarity. Wabuya wafaka umthandazo wakhe wasuka esehamba iphingi ephume campus iphingi lapha abotshwe khona.
Hello ke umnumzana Alistair Phunye isiphathamandla senhlanganiso yezifundi ezinaso sixoxela ecingweni eseHarare.
Kulabantu abayisishiyagalolunye abafele engozini yomgwaqo namhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade behamba ngayo ivela eweza ilubhekise eHarare itshayelele ngemva kweroli enkulu ebizimele. Ingozi le yenzakalele eduzane lenkamba yamapholisa eDema. Umsakazo weZBC uthi abantu abayisithupha bahle bafela khonapho kwathi abathathu bayafela esibhedlela seChitungwiza. Umsakazo lo uthi njalo umtshayeli wekhombi ukhanya obegijima kakhulu. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokukhumbula abantu abahlukunyezwayo emazweni abo ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela indaba zombusazwe. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi uhulumende weZimbabwe kumele ehloniphe amalungelo oluntu ngokugcweleyo njalo aqedise ukubunjwa kwekomishini ebona ngohlelo lokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission ukuze iqalise uhlelo lokuxolelana elizweni. Ziningi izizalwane zeZimbabwe ezihlukunyezwayo ngendaba zombusazwe kuthi ezinye ngezanyamalalayo. Sixhume isikhulumeli senhlanganiso yeHeal Zimbabwe umnumzana Rawlings Magede yena othi ikomishini yokukhumisana umlotha kumele iqale ukusebenza ngokuphangisa.
Kulama commissions angu-5 under i-constitution yethu. National Peace and Reconciliation Commission, Zimbabwe Electoral Commission, Zimbabwe Media Commission, Zimbabwe Human Rights Commission. Ama commission lawo kumele asebenze. I think i-constitution yethu yaqalisa ukusebenza ngo-2013. Andithina njengehlanganiso siya worried ukuthi i-commission esebenza nabantu abahlukunyezwayo in past electoral violence through torture ayisebenzi even up to now. So thina njengesihlanganiso sijisclear ukuthi sifuna ukuthi i-MPRC yangkhona isebenzi ukuthi abantu bahlukunyezwayo bathole probably i-justice. Nxa kule ndawo zokuthi abantu bangkhona kulama-processes amaningi, for example kule issue yokuthi abantu bafuna probably ama-reparations, truth telling, etc. So thina njengesihlanganiso funa ukuthi nxa sikhangelana le-International Day in Support of Victims of Torture kuhulumende sifuna ukuthi i-NPRC kule progress yini, why i-NPRC ingasebenzi up to now. So thina njengehlanganiso we are worried ukuthi i-NPRC khathesi ayisebenzi and yethu kulabantu who were tortured kulama-election past election ayenzakalayo eZimbabwe.
Kuyini okumele kwenziwe ngokubona kwakho ukuze uhlelo lokuxolelana lolu luphumelele?
Kumele i-NPRC isebenze. I-NPRC yiyo isebenza lolu daba ukuthi kwayenzakala i-violence, abantu babulawa, kule zinto eziningi ezenzakalayo eZimbabwe in past election. So thina our message is clear, the NPRC kumele isebenze. Kanti isikhathi sangikhona why ingasebenzi? Siyazwisisa ukuthi kulama processes, for example kwakulama due consultation meetings abantu abahlukunyezwayo bakhuluma ukuthi bafuna ukuthi in the bill what should be included. Thina sifuna ukuthi i-NPRC isebenze, iqalise umsebenzi wankhona.
umnumzana Rawlings Magede isikhulumeli senhlanganiso ye Heal Zimbabwe sixoxela eHarare. Ngemva kokudinga imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyama-biometric voter registration kits, ikhomishini ekhangelane lezokhetho ithi isidinga inkampani ezayithengisela imitshina yokuthatha impawu zeminwe ama-fingerprints. Lokhu kuvezwe ngomgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uNkosikazi Rita Makarau kungxoxo ayenzele Studio 7 namuhla. Abaningi bathi ikomishini le isiphuzile ukulungiselela ukhetho njalo kayisoze yenelise ukubhalisa abantu ngemfanelo ngaphambilini kokhetho. UNkosikazi Makarau ulandule imbiko ethi iZEC izaqhasha inkampani esolwa ngabaningi eNikuv ukuthi iphathise kumalungiselelo okhetho. Abamabandla aphikisayo bathi inkampani le yasetshenziswa iZANU-PF ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo.
Alamhlanje ku-Live Talk sixoxa ngosuku lwe-International Day in Support of Victims of Torture. Kuhlolisiswa indlela abantu abakhahlanyezwa ngayo emazweni atshiyeneyo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Kulabantu phose amachumi atobaminembili i-78 iningi labo kungabantwana asebe bambelele abasebe lomkhuhlane wendingindi eMinnesota kwele Melika. Umkhuhlane wendingindi ubikwa uthelelwana lula ikakhulu kulabo abayabe bengathathanga mithi yokuvikela bese bancane.
Inhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu sezikhuthaze amazwe angamalunga omanyano we-United Nations ukuthi abambe ngamandla iziphathamandla zikahulumende welawo ukuthi alondoloze amalungelo oluntu kulelo lizwe.
Ingcwethi zesayensi ebezisemhlanganweni ohlaziya ngokwelatshwa kwengculaza eDurban kwele South Africa, we-8th South African AIDS Conference sezethule ukujabula okukhulu kulandela impumelelo ekuhlolisweni komuthi lendlela ethile yokuvikela abesifazane ekuthelelweni igcikwane lengculaza. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Impumela enhle enhlolisiso yokusebenza kwesikhombolozo esaziwa ngokuthi yi-dapivirine ring kumbe vaginal ARV ring isilethe intokozo kungcitshi zesayensi ezithe gwaqa eDurban zikhanda amacebo ukuthi lingalwiswa kanjani igciwane elibangela ingculaza. Lesi sikhombolozi esisetshenziswa ngabesifazane ngokusifaka esithweni sangaphansi sinomuthi wenqabela ukuthi amagciwane engculaza aqhubeke esanda kumbe zalana nomunye umuntu ovimba lawo azama ukungena kwesifazana. Inhlolisiso yenziwe kwabesifazana bedlula izinkulungwane ezine 4500 emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iMalawi leUganda iveze ukuthi lesi sigombolozi sivikela ukuthelelwa kwabesifazana leli gciwane ngesilinganiso songamajumi amathathu ekhulwini 30%. Isiphathamandla senhlanganiso ye-IPM eyokhokhela inhlelo zokulungiswa kwalo muthi unkosikazi Annalyn Nell utshela amanxusa aseDurban ukuthi baphakathi kwenhlelo ezakhokhelela kuthini Inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele yemukele ukusetshenziswa kwalesi sigombolozi abesifazane.
The two trial results were identical. Both
inhlolisiso ezimbili esazenzayo zonke zaphuma le mphumela efanayo. Zombili zakhombisa ukwehla kokuthelelwana kwegciwane kulabo abasebenzisa isigombolozi lesi. Limphumela isize kakhulu ukuthi siqale ukukhulumisana lenhlanganiso zezempila kahle ngalo umuthi. Ngaphezu kwakho konke sithokoziswe ukuthi lumuthi kawela ngozi kwabesifazana abawusebenzisayo.
Lesi sigombolozi sihlala esithweni sikamama okwenyanga abesesikhupha efaka esinye. Inhlolisiso itshengisa ukuthi kasiwi njalo asiphazamisi inhlelo zesambuzini lezocansi. Abesifazane beZimbabwe sebemukele ngezandla zombili limzamo yokuvikela abesifazane ekutholeni leli gciwane. Umgcinisihlalo wenye inhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eMbokodo, unkosikazi Victor Smatutu, uthi yena ofisa ukuthi kwachithwa isikhathi kuvunyelwe ukusebenziswa kwalesi sigombolozi.
Singajabula uma kungeba yinto engahlehla iphangise ukwenzeka ukwenzela ukuthi omama bavikeleke. Kuyinto enhle ukutholakala kwalesi sigombolozi, sikushayela izandla singomama lokho.
Ngokutsho kokwalondaba lenhlanganiso ye-AVET epha ulwazi ngodaba lwengculaza, ngo-2015 bekulabantu abedlula izigidi abaphila legciwane lengculaza eZimbabwe 1.4 million. Ibika njalo ukuthi ingxenye yabesifazane abaphila ngokuthengisa izocansi eZimbabwe balegciwane lengculaza. Ngalo mnyaka abesifazane abebephila legciwane lengculaza elizweni bebephose befike isigidi 790,000. Imbangela zalokhu zigoqela umkhuba ovamileyo ukuthi ezocansi zilawulwa ngowesilisa, ukubanjwa ngamandla kwabesifazane ukwenza ezocansi, nokuthandana kwamantombazana asakhulayo nabantu abadala. Unkosazana Mathuthu uthi lokhu kuzasiza omama abalabomkabo abangafuni ukusebenzisa ijazi lomkhwenyana.
Kuyinto enhle kakhulu kithi abesifazana. Yebo, siyaza khona amajazi omkhwenyana, kodwa esikhathini esiningi amajazi omkhwenyana asetshenziswa ngabesilisa. Akhona abesifazana, kodwa ngiyazi ukuthi balutshwana abesifazana abalazi ijazi lomkhwenyana lesifazana. Futhi kunzima ukuphoqa umuntu wesilisa ukuthi alisebenzise ijazi lomkhwenyana, ikakhulu nxa engafuni. Kodwa nxa sokulalesi sigombolozi, ngicabanga ukuthi omama bazohlala bevikelekile.
Kanti-ke uthi lakulabo ababanjwa iganyavu kuzasiza kakhulu.
Ma usiba lomnyama wokuthi uthi uhamba udlwengulwe ngowesilisa olalo legciwane lesandulela ngculazi, ma ulalesi sigombolozi uyazazi ukuthi uvikelekile kancane.
Kodwa-ke incithi siyagcizelela ukuthi njengoba kungakabi khona umuntu wokwelapha ingculaza, ukusetshenziswa kwamakhondomu kufanele kuqiniswe nguye wonke umuntu ongena ocansini olungaphephanga. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
EZimbabwe lamhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni umsebenzi wokulwisana lodubo lwabathengisa lokusebenzisa okudakayo ngendlela ephambanisa impilo zabo. Ilanga leli lithiwa lona International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Lolu dubo lubikwa soluqhela elizweni kakhulu kwabasakhulayo emadolobheni lasemaphandleni. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuqiniswa kwemikhankaso yokuvikela ukusetshenziswa kwezidakamizwa elizweni. Indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ikhuthaza ukukhulumisana labantwana lokuba lesikhathi sokulalela inhlupho ababhekane lazo phansi kwesihloko esithi Listen First, Listening to Children and Youth is the First Step to Help Them Grow Healthy and Safe. I-Studio 7 yenelise ukuxoxa lomunye wakhe wasebenzisa izidakamizwa okhethe ukubizwa ngegama lokuthi Center Bravo, ohlala emzini weMfakose esebenza labenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network.
Ukuthi ngesinye isikhathi kungananzelwa ngahambe emabhodona labasho, uyabona ukuthi kuyabo kukhungela i-control, i-corruption isindawo zonke, ngoba lingananzela kulezinye izimota eziyabe zingena ebhoda zivalekile. Kungela muntu yabe search imota zona lezo, kuyabe sekuphunga ukuthiwa imota leyo akumelanga isetshwe, yabe iphunga ukudlula. Ngesokusiba nje ngesinye isikhathi sokuthi lawo amapholisa ngokwawo abe-CID drugs abasayenzi umsebenzi ngendlela. Nxa sesikhuluma iqiniso elikhona, ngoba engabopha umuntu sebesikhangelela ukuthi nxa umuntu eboshiwe sebesikhangelela ukuthi umuntu yena uzabona ukuthi indaba yakhe izagcina ngayo. Sokusiba ke lesi sikhathi sokuthi ukuthi size simise indaba lezi zama-drugs kufunakala ukuthi layo i-government ifake isandla kulale kubandla elelokuzeni lethu leli eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network asingathi-ke ngesikiwa i-support ukuthi-ke laba abantwana abancane ukuthi size sihamba si-educate abantwana nalaba sebesiyenza ngenye indlela yokuthi-ke bona ngokwabo babona umbono wokuthi lapha sokunomehluko ubhuti wethu wayethatha ama-drugs but kathisi kasathatha ama-drugs sokulani sokune-change. Nxa sokubonakala i-change kimi kutho ukuthi wonke umuntu uzanjani uzabe ebona i-change njengami sengi-drug survivor but kwakungeko lula ukuthi ngize ngibe lapha namhlanje sengikhuluma ukuthi I'm a drug survivor. Kwakunzima but ngayekela ngenxa yokuthi-ke ngabe ngabambelele ukuthi ngibe lokhu ngisebenza eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network. Kusiba njalo nje ngathi-ke abasakhulayo lokhu esikuthathayo lokhu akula lutho esizaluthola. Into ekhona kuphela ukuthi nje siyabe sibulala i-health-ke ngesikhiwa. Uyabubulala umzimba ekugcineni uzabona futhi lazo ingqondo zomuntu enalo ziyabe singasatinjani singasathathi kahle engasalaleli abazali engasalaleli ungazama ukuthi umtshele ukuthi hayi yenza so lapha yenza so kuyabe siyala. So into engayitshiyo ukuthi abasakhulayo please lingathathi into ezidakayo.
Lo ngokhethe ukuzipha igama lokuthi nguSenta Bravo osebenza lenhlanganiso eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network owake wasebenzisa izidakamizwa osewayekelayo.
Uzulu uthi lihlazo elikhulu elenziwe ngumsolwa uHonest Moyo ijaha leGwaranyemba esabelweni seMathebeleland South obotshwe ngemva kokutholakala elekhanda lamaphambili omuntu wesilisa amhlinze eColenbon ngeviki ephelileyo. Abakhulume kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni lamuhla olwethulwa enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele abagoqela umpostori Midian Dube, inyanga elodumo uDavid Mkhabinyana Ngwenya, lesihlobo sikamoyo unkosikazi Sakhile Lili na bathe kulihlazo ukucuca umzimba womuntu. Umpostoli Dube uthe umoyo kumele akhulekelwe kwathi uNgwenya wakubeka sobala laye ukuthi ijahaleli eliqume izitho zomuntu ongaziwayo ejonge ukuzithengisela usomabhizimusi kumele ligeziswe ngemithi yesintu. Unawutshele uGibbs Dube weStudio 7 onguye wethula lolu hlelo ukuthi izihlobo zejahaleli eletheswa icala lokubulala zizahlala phansi zikhulume ngehlazo leli.
Ubulele unoshiyamasi.
Kuthiwani uHonest uberatical lot?
Ngabafana laba babebhemi into lezezinzima lezi ukuthi umuntu wangifana ma esibhemini ngeke ube kwazi ukuthi uyabe evele ngumuntu onjani. But yena vele umuntu ovele okade ehlala logogo wakhe. Umama wakhe ngumuntu osebenzela emapulazini eSouth Africa. Ubaba wakhe sebenze emayini. So ubehlala ekhaya ehlala logogo njalo ubaba ngubaba othetha abafazi ababili. So abantwana abanye abasuke endaweni ezinjalo uyabongakwazi ukuthi umntwana uyabe vele etabanyeni kumbe enzeni. Otherwise ngumuntu vele obebhima kakhulu uyabhima.
Ubhema insango kumbe kuyini kulo?
Insango.
Ngokuzwa kwakho kuthiwani nxa ukuthi abantu belamabhizimusi lawo nyakwazi le bhizimusi lenkukhu silinde. So nxa ule bhizimusi kambe uyakukudinga khonokho?
Haya lokho vela awuzange kwasebenza tuke ungazi ukudinge vele ili ukusebenza nzima kumele uzisebenzele nzima usebenzele ibusasa yakho. Lokho futhi kuthiwa uyadinga umuthi ukuthi upost ibhizinesi wese uyidinga ngegazi lomuntu igazi lomuntu lesabe.
Wena uyisihlobo esejahalele nxa ungakubeka nje sobala ukuthi linalizwa njani njengesihlobo sibili nxa selikhumbula futhi le muli leyana esilahlekele.
Into enzima ebuhlungu ngoba kusho ukuthi nxa kunjalo kumele kube lo munye umuntu ozaba in between ngoba ukuthi imuli koyekuhlanganhlonhlo injalo yinto enzima njalo kuzathatha isikhathi ukuthi okuyinto kwangikhona kuphele but uthe sekwenzile ugogo kwasekusiba lezi pharmacy I think ikathe imulisa isabhizi ngemfe khonapho.
So kodwa ubona uzani imulisa ihlala phansi ikhulume ngakho khonokho kuba sekusenziwani xa sokuthi?
Khonokho ukuthi kuzahlawulwa wengxe ungahlawulwa kumbe kutheni, but isilonde embone ngani isilonde siyahlala sikhona vele singasoze siphele.
Lo nkosikazi Sakhile Lili na isihlobo sejaha elitholakale ligcine endlini ikhanda lamaphambili omuntu wabekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 kuFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Enkundleni yeWhatsApp silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu mayelana ngalolu suku olokunanza umsebenzi wokulwisana lomkhuba wokuhlukunyezwa kwabantu emhlabeni jikelele ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ezombusazwe ele International Day in Support of Victims of Torture. Besifisa ukuzwa kini balale ukuthi kambe eZimbabwe abantu ababhekane lalolu dubo bayanakekelwa nguhulumende na loba inhlanganiso ezisimeleyo. UM Ncube uthi cha, abalutholi usekelo oluvela kuhulumende ngoba uhulumende nguye ohlukumeza abantu. Uphinde wathi ukuhlukuluzwa kwabantu kuhamba phambili kweZimbabwe lasezwekazi lonke leAfrika. Omunye njalo ophe umbono wakhe nguLove More Kelvin, yena othi ngempela uhulumende weZanu uhlukumeza abantu kanti ngoba kungumthetho wesekelo ukutshengisela indaba ebopha abantu sikhathele iZanu. UNobert Ngwenya yena uthi eZimbabwe ayikho into enjalo. Uyafa lokufa kungela sekelo oluthola kuhulumende, otherwise uhulumende nguye othotshara abantu. ULakso Ntshabuza uthi angeke baluthole ngoba behlukunyezwa nguye uhulumende. Yiyo ke imibono esithunyelwe kabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu leVOA Ndebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama, lapho intatheli izindaba yethu uGibbs Dube kanye loBlessing Zulu bazaba bephatha udaba mayelana ngale ndaba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguMike Hobe.
Kwezemidlalo, iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors ligqibe umdlalo walo lamhlanje lijabulile kakhulu ngoba lenelise unqoba iqembu leMozambique nge-4-0 emdlalweni wokunanza wokuzama ukungena kumncintiswano wenkezo yeCOSAFA Castle Cup. Kunjalo nje umsekeli kamqeqetshi weqembu leBantu Rovers uJoseph Sibindi uthi abangahlali imbeleko abakalahle imbeleko ngokufelwa loba nje leli qembu selinqotshwe emdlalweni elithumi lanye phakathi kwelithumi lane esidlaliwe lonyaka. Okuningasikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBantu Rovers lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lilemiklomelo yi-9-2 ngemva kokudlala imidlalo elithumi lanhlanu. Ngesonto iqembu leBantu Rovers linqotshwe nge-1 kanyala lidlala lisekhaya ngelechapungu, okuyisimo esilifaka ebunzimeni ngoba selithiywa ngemiklomelo emihlanu ngamaqembu abalisayele wange eleyada kanye lele Cape United wona ahlezi phezu kwalo. Ngaphansi kwengalane kule qembu letshorotshwe lemiklomelo emihlanu ngemva kokudlala imidlalo elithumi lanhlanu njalo zombili, iBantu Rovers letshorotshwe izwe ezikhanya ngani zingaphelelwa ngumphako lonyaka kusigaba se-PSL. Kodwa umsekeli kamqeqeshi weqembu leBantu Rovers uJoseph Sibindi uthi abafana bakhe khona bezaqala ukunqoba.
Nxa ngikhangele mbona ungathi abafana bedolokhu beqhubeka bedlala ngcono besiya phambili, okuthi nabo ngokuya kwesikhathi bejayele ukudlala ku-Premier League mbona ungathi kuzabakalile. Njalo ngendlela thina kulesi-em ukuthi senze ngayo sibafundise ibhora, badlale ibhora elicacayo kuzabakalile.
Phezu kwengalane kule qembu lenkezi Platinum lona lilemiklomelo ngama-20 lathoba-2 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu lechikenini elihlezi kwindawo yesibili. Lawo maqembu adlale ehlulana kungela elenelise ukulitshayela emambuleni ngomgqibelo. Endaweni yesithathu kule qembu leBlack Rhinos lona lilemiklomelo ngama-27 kuthi iqembu leDynamos lona lihlezi endaweni yesine lilemiklomelo ngama-26. Iqembu leDynamos lilakho ukuhwitha liyehlala phezu kwengalane lingaphiwa imiklomelo yomdlalo ongasafikanga emaphethelweni eliwudlale leqembu leChapungu emavikini edlileyo. Kundawo yesihlanu kule qembu leFC Platinum lona elinqobe letshorotshwe nge-1-0 kuthi ngemva kwaloku leqembulo Highland Dazz lele ha umayini wona chani azabhekana ungela ileni elise ukulithela emambuleni ngesonto emagumeni. Iqembulo FC Platinum lile miklomelo ngamachuma amabili lesithupha kuthi Highland Dazz le ha umayini zile miklomelo ngamachuma amabili lanhlanu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisa igama nguChris Gande lilale.
Lo ntungamile nkomo libelo busuka bohle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.